nasemurhatiwo akapusa sitereka hawa handifunga kuti ndinopindura nyaya dzokunyorefa kwevanhu asi isusu all political parties whether MDC whether ZANU-PF should know or understand kuti vanhu varejistwa here kana vanhu vachiti ndarambirwa kunyoresa chitupa changu chakatsemuka ini ndoyandoti aiwa nyoresai vanhu inga vanhu hurumende yakati vanhu ngavanyoreswe ane zvitupa zvakatsemuka ngazvichinjwe ndapindira kunyoreswa kwevanhu
vanoti imimi makapindira panyaya yekunyoreswa kwavanhu pamuzokomba primary school
that is 100% wrong and I have never been at muzokomba primary or secondary handina kana kumbosvikapo handina ndaifunga kuti unotaura muti usina zita yandakatomboona
ndo imwe nyaya zvayavakataura zvekuti pamuti
oniri muti usina zita I go there and say the people should be registered kwete kudzosa vanhu
nyaya dzamudede vanoti makapindira pabuyera rural council
I have never been at Bohera Rural Council
ko chii chakaitika pachapanduka primary
I have never been there eti chapanduka primary I have never been there otherwise you can ask those who are registered and I'm 100% right I was only available at mutusina zita and these people who are talking nonsense this is not voting the registration is not voting are you understanding
yeah.